Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 28 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane kushomeka kwemitemo inofanirwa kushandiswa pakutarwa kwemiganhu kana kuti delimitation. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari muLesotho kuona mukuru wehurumende yenyika iyi mutsva achitoreswa mhiko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI raburitsa gwaro pamusoro pemisangano mikuru yawakaita muBulawayo pamusoro pekutarwa kwemiganhu kana kuti delimitation. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, amai Ellen Kandororo Ndingani, vaudza Studio 7 kuti pane kushomeka kwemitemo inofanirwa kushandiswa mukuitwa kwebasa iri. Amai Dingani vanoti kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission ichiedza kuita basa rayo nemazvo, panofanirwa kuzivikanwa kuti iri kufambisa basa iri sei, zvikuru mukubvunzawo zvizvarwa zveZimbabwe pamusoro penyaya iyi.
Takataura nhoroondo yechirongwa chekuganhurwa kwematunhu ichochi chedelimitation, tichipa maparticipants edu mukana wekuti vanzwisise kuti chirongwa ichi kare chaimboitwa sei, chaimbofambiswa sei, zvii zvashanduka panguva ino zvisai zvainga zvisingaitwe kudhara. Uye zvakare takataurawo zvakare nekuti chirongwa ichi chakanakirei, chinotibatsira chii sevanhu vanovhota kana kuti semaZimbabweans. Tikatarisawo zvakare mutemo unopa chirongwa ichochi kuti chiitwe muZimbabwe, yatinotiwo pachirungu legal framework yedelimitation process, takaiongororawo tikaona kuti iri kuprovidwa muconstitution medu, uye zvakare inoprovidwawo muelectoral act yedu inova mitemo inotitsanangurira kuti zvinofanira kufamba sei, zvichiitwa sei.
Mai Dingani, ongororo yenyu yakakuratidzai chii? Chii chamakaona?
Mukuongorora kwetu takaona kuti pane kushomeka kweyatinoti iwo maregulation provisions anonyatsotipanangurira nekunyatsotitsanangurira kuti kana zeki ichinge ichiita chirongwa ichochi inonyatsoita ichizvifambisa sei, zvikuru sei panyaya yekuingenja kana kuti kuconsulta macitizens. Takaona kuti hapana kunyatsonjeka kuti vanofanira kunge vachiita maengagements aya kana kuti maconsultations aya pamalevels api 1, uye vachizvifambisa sei, vachipakurira veruzhinji information yakaita sei, uye veruzhinji vachibvumirwawo kuingenja muprocess iyoyi zvakadii. Saka although zeki iri kuzviita, but toda kuti zvinge zviri pamutemo kuita kuti kana vachinge vachikonsulta zvati aiwa zeki iri kuti konsulta zvakadai zvakadai, kana muchiyeuka tine mamwe maconsultations anomboitwa through mapublic hearings, kana kuine mutemo mutsva uri kuuya tinokonsultwa nedare reparliament, atinoti mapublic hearings aya atinogona kusubmita zvinyorwa zvedu zvatinoda kuti zvinge zviri mumutemo, tinosubmita either orally or tinosubmita through madocuments atinonyora, magwara atinonyora, uye vanouya zvakare kuvanhu vachibvunza kuti zvii zvatingade kuti zviwedzere mutemo kana kuti zvibviswe. Saka taitarisira kuti zeki zvakare inotipawo mukana wekuti tizive kuti tinogona here kusabhina magwara akanyorwa kana tichitarisa nyaya yedelimitation. Tinokwanisa here kuenda kuzeki kuofisi kwavo tichinopa maoral submissions kana kuti vanongoya kuzokonsulta veruzhinji munharaunda vachitaura nevakasiyana siyana, uye vanhu vavanotaura navo vanenge vavasarudza sei kuti vauye kumaconsultations iwaya? Nokuti zvamunozivawo Zimbabwe yakakura, saka tichida kuziva kuti izvi zvinenge zvichizofambiswa sei. Saka ndo rimwe gap ratakaona iroro kuti aiwa tinofanira kuzogadziriswa mudelimitation maybe inotevera, sezvo iyo yachitori yatopakati uye yakutopenderwa yakutopera.
Dzimwe nyika dzinoita sei munyaya iyi? Makamboenzanisa zviri kuitika muZimbabwe nezviri kuitwa nedzimwe nyika here?
Takatarisawo zvakare zvo zvakaita satinoti international best practices edelimitation kuti maprinciples anotariswa ndeapi kana tichitarisa nyaya yedelimitation. Zvakaita sekuti transparency inofanira kuitwa mujekerere, vanhu vachiziva kuti ndochirongwa chiri kuitwa, uye vanhu vose vachikwanisa kuita sei kuva neinformation yekuti chirongwa ichi chakaparurwa rini, chichapenderwa rini. Takatarisa zvakare kuti mamwe achona yekuti vanofanira kunge zvakare vari vanhu vanenge vari vanokwanisa kuita matoti ivo macitizens engagement kuprovide information inenge iri timeous kune veruzhinji, vachikwanisawo zvakare kuti vashandise zvimwe zvinhu zvatinoti izvo international best practices zvakaita semuenzaniso kuti kana vachiita madimakation iwayo kana vachipatsanura miganhu iyoyo yavanenge vachipatsanura yemaelections, vanotarisa yatinoti community of interest kuti vanhu vari munharaunda ivo vavanenge vaisa kuti ndo vachavhota muward iyi kana kuti muconstituency iyi vane here kakudyidzana keupenyu hwavanorarama community of interest yavo. Pane nyaya dzevoting strength zvakawanda zvataitarisa nekudiscusa muconference iyo yatanga tinayo kuBulawayo.
Saka amai dingani, pane danho rati ratorwa nezesini here pari zvino?
Takaita marecommendations atinofunga kuti zvinogona kukwenenzvera nevezek kuti chirongwa ichipere zvakanaka uye chibude zvakanaka, uye takakurudzira vose vakanga varipo pamusangano uyu kuti vaende vanoudzawo varuzhinji nezvechirongwa ichochi kuti kana vanhu vave kuzoengejwa kana kuti vave kupinda mumaconsultations iwaya ari kuitwa nezek vange vachikwanisawo kubvunza mubvunzo uye nekucontributa zvatingati zviri meaningful muprocess iyoyi. Saka ndo zvakatanga tichiita kuBulawayo paconference iyo yatanga tinayo yedelimitation process.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Kandororo Dingani vari parunare kuHarare neStudio 7. Muchungamiri weAmerica vaJoe Biden vatumira chikwata chevakuru vakuru muhurumende yavo kuti chipupure kugadzwa kwemutungamiri wehurumende mutsva weLesotho vaNtsokwane Samuel Matekane, avo vachatoreswa mhiko yavo nhasi. Zimbabwe ichange ichimirirwa negurukota rezimbabwe rezvokudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Mutungamiri webato rinopikisa muZimbabwe reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakakokwawo kuchiitiko ichi, uye vanonzi vakasvika muguta guru reMaseru neZuro. Tabata nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Eddie Mahembe tikavabvunza kuti kukokwa kwavaChamisa uku kunoratidzei uye kune zvakunoreva here?
Chokutanga ndinoraso kuti zvakakosha chaizvo kumhuri yeZimbabwe, pane zvakakosha chaizvo kuna vaChamisa kuti vaChamisa vanenge vakuwedzera shamwari dzavo munyika dzakatikomberedza. Vakabva kuZambia, ndinoona vanenge vanofambidzana zvakanaka futi nemutungamiri wenyika weSouth Africa, vanofambidzana neyokumalawi nemamwe mapatisi akatikomberedza. Saka zvinoreva kuti zvinotidi, zvinoratidza kuti vaChamisa vari kuwira nevakatikomberedza. Chechipiri, mutungamiri wenyika ava Sam Matekane vari kupinda pachigaro, pati yavo ingori nemwedzi mutanhatu. Saka zvinotaukuvo kuti even vatsigiri vaChamisa vanobva vawanawo kufara kuti saka zvinobvira kuitika kuti kana ivenune pati yako ichidiki inogona kuwanawo masimba Sazino, zino encourage wa izozo.
Iyo Lesotho yaka kosha shakadini.
Lesotho ufuti yaka kosha musada grize. Saka kita usamwari wakadaro, usuko hizani nika. Zino pao wacha misanchile melera kwa supporters awo asilo nyumuri chini. Saka mdunga, chini ichi talo shaka kosha itiojo. Papatara wacha misanda yo wacha misanda yo.
Kala taka tarisa zimwenyika zichi uwirirana neva tunga miri vemapata anopikisa are mune zimwenyika pane zazilo taura erezi Dr. Mahembe
yes pane zazilo taura shaka wanda pachiru wanda wa taura nyaya kuti ideology zazilo kuti umefunga mafungira haka wanda ere mafungira unite wa mwano kune inozi demokrasi wa mwano kune inozi nationalizi mupo wano shaka sena sena so mafungiro sankana zidaro zinori wa kuti vasa misa mafungwa zao zema tungwe wengu zinge ziruku ilira nao ni wangu wa rukutonga mazwano wakata sisi wakata wangu zambia wawa wakata sisi wali kutu wawa saa zune basi la kuti iwe wanenga wangu na kusu saruza saa saruza chita tenye wanenga wachisa kutu ah saka vasa misa wanu fami zaya nani saka kosha yesu kutu wanu fami zaya nao wakara wangu fami zaya nani wamwe wanita wakuti kika zao zibudirire saka na sisi kita kusitiku na kusafia sude ita kutu iwe wanatikiri wako wawe wono kuwimba newe kutu ah unu fami zaya ni wano wanedi wanita wakuti kika zibudirire saka yesu saka kosha yesu huku kosha ni papa Zimbabwe ni unafu saka nyaya kutu kosha yifuji ni kutu ipani mpa mpangu ya tulu nzwa wama zani pia fazi wangu wana wachiti opposition ino ndi kwa Amerika isiyo yesu maafrika saka wakia misi wakawana shangwa ni zakatu wandei maafrika zino pensila kutu propaganda iyo iyo kuti ipati yoku nezime nyika isi pati yemu Afrika zino vasa yesu papasi saka kusha kaya kutu wajisha misi wali izane nevamwe wari kutunga mila mnyika zemu Afrika especially wani mabari wakati kumbeneza hafu
Dr. Mahembe tuko wana kwa shule yuzi kuti Zambia yaka kokawo abacha misa iko shuno Lesotho yaka saizozo zimwe nyika dzakaita sana Botswana nana South Africa ni dzimwe nyika yo dziri musadha regionum se dzichitadza kuita onzi zvakaita saizvozvo dzinotyei kurakidza kufambidzana nemapato anopikisa emune dzimwe nyika
kuti kazhinji pane inozi ne government inozhizana saka zhinji kana munhu apinda mugovernment anozinyaya kuzvidzana vamwe nemumwe government yavo asi ndikuona kuti vashamisi vanenge vakamboenda kuBotswana vakambouya futi kuSouth Africa vakambototaura nomutungamiriri wenyika vara Maposa zvakatombobuda pa social media saa zvinoreva kuti yes hapaizonyanyi kufambidzana segovernment to government kuti vashamisi vasati vamburi vava mugovernment asi zvokufambidzana zvokuwirirana vachionana ndiona sekuti vanoonana zvinoreva kuti zvinotasa kuti zvinopawo chiremerera kuna vashamisa opposition kana kuti alternative government.
Munofunga kuti izvi zvinofanira kushatirisa hurumende yemuZimbabwe here?
Hazvifaniri. Zvinofanira kunge zvichitokurudzirwa kuti vari kutonga nevange vari muopposition kana kuti vanopikisa vave vanofambidzana nevamwewo venyika dzomuAfrica. Chakakosha kubvidzana ndicho kuti munoita muchitokwanisa kuita ushamwari ende ushamwari hwakakosha nokuti kuryidzana ikoko ndokunozoita kuti vanhu vakwanise kutengeserana zvakanaka yatinoti international trade ndokunozoita kuti vanhu vakwanise kufambidzana zvakanaka zvinoti migration ndokunozoita kuti vanhu vasanyanya kupokana so nyika dzinofanira kufambidzana saka kufambidzana kunoita kuti one ma citizens as individuals isusu vanhuwo asi zvokwakitawo kuti mapoka anoita zvematongerwo enyika even vari muhurumende vacho saka kudzidzana ukoko kunofanira kukurudzirwe nokuti ndozvira kuti nyika dzinatso kuwirirana
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Edi Mahere vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Kubva muna 2020 zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 569 pazvizvarwa mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nezvitatu kana kuti 973 zvinobva kune dzimwe nyika zvakapiwa ugari hweBotswana kubva muna 2020. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru mubazi rezvevashandi nemukati menyika yeBotswana vaJimupilu vakaudza komiti inoongorora mashandisirwo emari dzeruzhinji munyika iyi yePublic Accounts Committee muKaburoni kuti pane vakawana magwaro, Zimbabwe iri pachidanho chekutanga ichiterwa neSouth Africa iye nevanhu zana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128 vakapiwa ugari wenyika iyi uko India iri pachidanho chechitatu nevanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73.
Pazvizvarwa mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevatatu zvekune dzimwe nyika zvakapiwa ugari hweBotswana makore matatu apfuura, zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakawanda zvinosvika mazana mashanu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, zvichiteverwa nezveSouth Africa zana nemakumi maviri nezvisere, kotiwo India iri pachidanho chechitatu nezvizvarwa zvayo makumi manomwe nezvitatu.
Vakaenderera mberi vachiti pane vaimbowo zvizvarwa zveZimbabwe ava vakawanda vakawana magwaro kuburikidza newanano, vamwe makumi matanhatu kana kuti 50 vakanyoreswa sevana vadiki vezvizvarwa zvenyika iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa ugari ruzhinji rwacho izvo zvinosvika mazana mana nemakumi mana nechimwe chete vakawana ugari uhu nokuda kwewanano yemazana matanhatu vakanyoreswa sevana vadiki.
Munhu anoda ugari wenyika iyi anokwanisawo kupiwa magwaro pasi pechikamu chechinomwe chemutemo weCitizenship Act, icho chinopa mwana ari pasi pemakore matatu okuberekwa kuti atorerwe ugari wenyika iyi, uyezve munhu akaroorana nemugari wemuBotswana ave nekodzero yekupiwa ugari mushure memakore mashanu. Vamwe vanonzi vanoshandisa nyaya yewanano senzira yekuwana mapepa. Asamai Primrose Solomon, avo vakaroorwa mumusha weZinshambe uyo uri pedyo neguta neFrancistown, vanoti vakachata munyika iyi nokuda kwerudo.
Mumwe anorwa kuti awanewo munhu waanoda, vamwe arorerwa mapepa ozvesvika kosho, vamwe arorerwa sekuti seinanoona ine ndakarorerwa kuti ndaonawo munhu wandao nasina murume, ndaonawo munhu wandada then do marriage then do chawana. Anorova mapepa sometimes haite family, anogona kugara chiita sina family. Vona munhu aita family yake aita vana vake, anoudza kuti auda kuita life nemunhu weyo anenge aida.
Nyanzvi dzemutemo uye vari gweta rakazvimirira vamaiki vomutungadura vaudza Studio 7 paRunare vari muKaburoni muBotswana kuti Botswana inyika ine vanhu vashoma zvakanyanya.
Ini nhangu sekuona kwangu ndinoona sekuti inhau yekuti vakaona kuti isusu mashandiro atinoita ane an after benefit. Kana nichiti an after benefit kureva kuti tiri kusenza nezvizvarwa zvemunhu tichibatsirana nazvo kuzvidzidzisa mamwe mabasa avanga vasingakwanise kuita, anove ndiwo avazokwanisa kutoti vaite vari vega pasina hendi yedu uyezve nenhamba yavo. Vanoona ivo zvine kodzero yekuti tigare navo mukati meimwe nyika, nokuti dai zvava zvisina kodzero vakawandisa ivo pache zvavo handione sekuti vaidaro.
Bazi rinoona nezveuwandu hwevanhu reStatistics Botswana rakazivisa muna chiwabvu wegore rino kuti uwandu hwevanhu vakawedzera kubva pa 2,024,904 muna 2011 kusvika pa 2,346,179 muna 2022, zvichireva kuwedzera kwezvikamu gumi nezvishanu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 15.9%. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti mhuri zhinji muBidebridge dzakasara dzisina zvekudya nezuro zvichitevera kunaya kwemvura zhinji kwakakonzera kupinda kwemvura mudzimba nekushayikwa kwemagetsi. Hapana vanozikamwa kuti vakafa kana kukuvara. Zimlive.com rinoti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa nezuro vakarambidzwa zvakare kuona vamwe vavo kuchigurubhi Maximum Prison. newzimbabwe.com rinoti mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoshora hurumende yeAmerica vachiti yaifanirwa kutanga yataura nehurumende yavo isati yabudisa mashoko ekuti pane vari vanopfurikidza mwero vari kuronga kurwisa South Africa. VaRamaphosa vanoti yambiro yakadai inofanirwa kunge yaita kuhurumende yeSouth Africa vasati vataurira vanhu vese. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ai zvinonyadzisa kana tichine vanhu vanosupporta masanctions kuti ndagara aripo. Homen peoples vanhu vari kuti sanctions must go. Vanhu vangani ivo maamericans ikodzero dzevanhu ndedzipi dzavari kukoshesa. Africa, the whole Africans yati masanctions ndaabviswe but ona vari kuti ndaagarepo. Kana ikezvozvo kukazingakuizwa mavhoti ekuti vari kuti masanctions ndaabve. Vanhu vakatowanda vari kuti masanctions ngaabve. Iwo wetripo sindo ari kungoti ndaagarepo.
Isu semaonero edu ose vana veZimbabwe hatidi kudzvanyirirwa. Masanction avari kutaura ava handakapuwa ivo vakuru veuvere. Ngavambotisiyawo timbofarawo, tisunungureiwo timbofara vana veZimbabwe. Ngavatipiwo mukana vasati vhiringidza pakuita zvatoda, vasati rova. Kwevo vanogotoverei vanhu veZANU-PF yefu, ngavambotiregawo timbovhoterawo patiri kufungira kuti tikavhotera apa zvinoita timboona kana zvatirambawo toitawo zvimwe. Ndo mafungiro edu isu vanhu veZimbabwe. Ngavatinzwirewo tsitsi vanhu veZANU-PF vambotirega timboitawo zvatoda.
Mangwanani akanaka ana mukomata nokawande nevamwewose vateereri veStudio 7. Tangotaura hangu panyaya yezvirango zvemukati mevamwe vekuZimbabwe vakuru vehurumende yeZimbabwe. Kuti iyoyi ndomukana wevanhu veZANU-PF vari kuita kongiresi kuti dei vachikwanisa kugona kubvisa vanhu vose kuZANU-PF politibhuru yavo vose vakatemerwa zvirango vovabvisa kuhurumende vaobva tenge takakwanisa kurwisa kubvisa zvirango timene. Saka ndongokurudzira kuti veZANU-PF vari kuita kongiresi yavo vabvise vose vane zvirango uye ndoda kutaura pane avo vagutavo vanotaura kuti kwai vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanotenderwa vachatanga toda kuti kutange kwabviswa zvirango kuti vagowana kuvhota. Apo vanotiva kutotemera vana veZimbabwe zvirango vose variko chero kuAmerica chero kupi variko veZANU-PF variko vanotenderanawo nazvo iri kuti titemerwe zvirango neZANU-PF isu vana veZimbabwe tiri kudiaspora. Ndatenda.
Ndoda kutaurawo panyaya yemasanction yamita nyaya yemasanction. Ndaionasa kuti maopposition parties dei abatana vataurana neAmerica kuti masanctions adei vamabvisa. Nekuti ZANU-PF haisi kutadziswa kurana nyika nemasanction, kutokoniwa. Saka zvoda kuti masanction iwo akabviswa vanonyatsokuzvionera vanhu nevakuru vemuno muAfrica, vamwe vapresidendi emuno muAfrica anokonzi anokurudzira kuti masanction abviswa vachifungidzira kuti ndo ari kubata upfumi hweZimbabwe. Vanozozvionerawo vega kuti aiwa masanction haana chaari kuita sekuti umbavha chaiwo chaiwo ndo uri kuuraya nyika. Saka dei vagona vabatana vakurudzira America yabvisa masanction kuti ZANU-PF isare pachena, isare isina painohwanda napo. Ndo mafungiro angu aya. Tinotenda.
Tinokutendai vanhu veStudio 7 nenguva yamunodai kutipa. Nditendereiwo kuti ndiimbe ndichipindura mukomana wokumberengwa.
Ngapinde.
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 Ngapinde zvake Nero. Nero ngapinde. Yatokwana.
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 Yatokwana nguva yekuti Nero apinde.
Kana tichiti Chamisa ngaapinde, tiri kutoitira iwe mugaro wokumberengwa usingazivi chinonzi bacon. Ngaapinde zvake mukomana.
Tanonoka wange muri right here. Hazi tiri right isusu. Tinongoda, tinongozwa kunyangadzwa nokuboekana nezviri kuitwa ndivana kasembe kasembe. ndirengere message yangu mangwana kuseni muwe message iyo isaye kunaka zembeka sene mundivunzira kazembeka sene mashoko aunotaura pamhepo uchitaura zvinhu zvinogova vamwe vana veZimbabwe vakaterera soka tinonzwa kunyangadzwa chaizvo vakomana muchamhanya muZimbabwe rambai makaomesa musoro maomesera mukatama nyengerwa ende munangagwa muchamhanya vakomana siyana nezvamuri kuita izvi tiri vana veZimbabwe zivo muri kuchinyira so vana jobs akala vose muri kuchinyira yavo vana veZimbabwe vavo havabvi kunze kwenyika vabvi kupi havasi varungu vanhu vavo munochinyira so vana veZimbabwe ko iyo varungu vachaivo muti makarwisana navo vaimuchinyira semachinyira munoita so kuchinyira mwana weZimbabwe so varungu vako vasinga chinyiri machinyira muri kuita ava kudai varungu vaichinyira kudaro kudai inhu makararama sezvizvo chinhu musina kurarama but varungu ndo vanga vachitonzira vanhu vachitonzira tsitsi asi inini vanhu veblack ndimakutoomesera vamwe vanhu veblack kuita sokuti ndo vanotobva kunze kuna naamerica kunze nedzimwe nyika asi vanhu vemuZimbabwe muri kuvaomesera musoro semaomesera mukaita izvizvizvo siyana nezvamuri kuita vana vakazembeka sembe siyana nezvamuri kuita izvi muchamhanya siyana nezvamuri kuita izvi musaomesera vana veZimbabwe kuita sokuti munoomesera mabritish chasangana 2023 gwinyati murobe kuti muhwine
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri kuwashington dc mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica
ukama pakati peamerica nechina huroramba huchishusha america zvakanyanya muhurukuro yakaitwa mazuva mashoma adarika kuhoover institute kustanford university guru kutaura zvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaanton blinken vakati china yakasiyana neinozivikanwa yanyuka mumakore adarika pasi peutungamiri hwaxi jinping nyika yepeople's republic of china kana kuti prc vakadaro inodzvanyirira zvakanyanya kumusha iine ukasha kunze uye munguva zhinji izvi zvinokanganisa zvido zvedu pamwe neukoshe hwedu izvi zvinonyatsoonekwa panyaya yetaiwan pane kuti imire nezviripo beijing yaratidza kuti inogona kushandisa nzira dzekumanikidza uye pamwe nekushandisa simba kuti iwane kubatana vakati iyi inyaya iri kushusha kwete america chete asi inyaya iri kushusha zvakadzama nyika dzepasi rose uwandu hwezvitengeswa zviri kupfuura nemutaiwan strait zuva rega rega hune zvikuru zvaunokanganisa pasi rose kunyanya zvinoshandiswa muindastiri yezvemagetsi kana kuti semiconductors zvinotonyanyokanganiswa kana taiwan yakakanganiswa kugadzira kwayo masemiconductor aya nekuda kwedambudziko vakati saka pane basa kwete kwatiri chete asi nyika dzose pasi rose mukuchengetedza runyararo nekugadzikana kana tasvika panyaya yetaiwan nestrait uye kuve nechokwadi kuti kupesana kuripo kwagadziriswa murunyararo vakapika vachidaro vablinken ndinotarisira kuti beijing ichadzoka kunzvimbo yaichanyatsoona kukosha kwekuve nechokwadi kuti kupesana kunogadziriswa murunyararo zvekuti haiedze kumanikidza zvinhu kana zvaipisisa kuburikidza nechisimba vakayambira vablinken vakati takazvipira kuzadzisa kutaiwan pasi pemutemo wetaiwan relations act nekuvatsigira mukukwanisa kuzvidzivirira kwavo ichitungamirwa netaiwan relations act magwaro matatu atakaburitsa pamwe chete kana kuti joint communiques nezvivimbiso zvitanhatu kana kuti six assurances america inoramba yakazvipira kuurongwa hwekuti china imwe chete ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeamerica amaverengerwa neni jonga kandemiiri westudio 7
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe election support network rinoti pane kushomeka kwemitemo inofanirwa kushandiswa pakutarwa kwemiganhu kana kuti delimitation mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vari muresoto kuona mukuru wehurumende yenyika iyi mutsva achitoreswa mhiko Tashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi. Ivai nesu zakare maniru anasi apoti chukupai zedzimwe nawo. Ndiri Washington DC. Ndini tsanono kawande. Ndichikusiyai mune jaguru Chris Gande. Kana muchida kuchitumira nharembozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Ndini tsanono kawande. Ndichiti musara zvakanaka.